Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 22, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yevharisa zvikoro zvematunhu yose Matebeleland mangwana nechishanu kuitira gadziriro yemabiko ebavhade remutungamiri wenyika Robert Mugabe kumatopos nemugovera.
Dambudziko rehachatsiva vaMugabe rotemesa vakawanda musoro mubato ravo reZANU PF.
Mapazi ehurumende kunyanya mapurisa opomerwa mhosva yekuita uori wakanyanyisa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yavharisa zvikoro zvematunhu ose eMatebeleland mangwana nemusi wechishanu kuitira kugadzirira mabiko ebavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe aya achaitwa kumatopos nemusi wemugovera. Zvikoro zvematunhu aya zvazivisa vabereki nekuvanyorera magwaro vachivazivisa nezvedanho iri mushure mekunge bazi redzidzo rapa chiziviso ichi. Vakafanobata chigaro chemukuru wefundo mudunhu reMatebeleland amai Olicha Kaira vabvuma kuStudio 7 parunare kuti zvikoro zvichange zvakavharwa kwemazuva maviri zvozovhurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vati hapana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura sezvo vanga vari mumusangano.
Tichiri panyaya yemabiko ava Mugabe, vamwe vechidiki vari mumapato anopikisa vanoti hapana chekuti ruzhinji rwevanhu munyika rungapemberera sezvo vachiti vaMugabe ndohonzeri yematambudziko akatarisana nenyika. Mutoro wedu wenhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa avo vaimbovesa chigaro wevechidiki mudunhu reBulawayo vanoti hapana chakaipa pakuti vaMugabe nemhuri yavo pamwe nevamwe vanhu vapemberere bhavhade ravo. Asi vanoti vanoshushikana nekuti kupemberera bhavhade ravaMugabe kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Tichitaura kudai madoctors ari pastrike munyika yese muzvipatara zvese zvotishamisa kuti vaMugabe vari kuconcentrata pabhedhe yavo vasingataure kana umwe wemuhurumende mavo kunyanya Minister of Health vacho hatisati tambonzwa vachitaura nemadoctors kana kuti vachitaura nezvazvo kuti zvichagadziriswa sei. Asi toziziva kuti panostrike madoctors upenyu hwevanhu huriswa panjodzi. Nezuro ndaitoverenga munewspaper kuti UPH yangotora vari kunyanya urwara asi zvakanyanyisisa noda kuti hakuna madoctors. So zvotishamisa.
VaMaposa vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru nyaya yekuti makambani ehurumende, vashandi vehurumende pamwe nezvikoro vari kunzi vaite mudeme mudeme kubhadhara mari ichashandiswa pamabiko ebhavhade ravaMugabe iri ayo achaitwa nemusi wemugovera.
Tiri kushushikana nemashoko nezvatiri kuona zviri kubuda kuti pedhe iro riri riri kumanikidzirwa vanhu kuti varibhadharire. Handizivi kuti zvinorevei Petero munhu mumwe chete runzi nyika yese ngaibhadhare. Tiri kutarisa zvikoro zviri kunzi zvibhadhare maSDCs. Tiri kutarisa macivil servants arunzi abhadhare madhora-dhora towards bhedhero riri. Zvotishamisa futi kuti vari kutora mari kumacivil servants avasiri kukwanisa kubhadhara nenguva. Avakavimbisa mabhonasi mugore rapfuura iri ravasatira vawana bhonasi racho. Saka tirikuzvibvunza kuti ko mari yacho vanoiwana kupi yavarunzi vabhadhare kubhedhero ravaMugabe.
Mabiko ebhavhade ravaMugabe achaitwa paRhodes State Preparatory School kumatopos chinano makumi maviri kumadokero kwakadziva kuChamhembe kweguta reBulawayo. Mutauriri weboka revechidiki veMDCT vaBrian Dube vatiwo vanhu vemuZimbabwe havana chekupembera pabhavhade ravaMugabe vachiti vaMugabe nebato ravo reZANU PF ndivo vari kukonzeresa kutambura kuri kuitwa neveruzhinji munyika. Vashora kuitwa kwemabiko ebavhade iri mudunhu rematebeland vachiti kusvika pari zvino vamugaba vasati vabudira nyika pachena panyaya yegukura hundi.
Ma celebrations aya ari kuitwa na president ndeyekutsvinya nokuti ari kuitwa mudunhu rematebeland kunova kwakaurayiwa vanhu vanopfuura 20,000 panguva yegukura hundi. President havasati vakumbira ruregerero kana kutsanangura kuti vaizviitirei kusara kwekuti vangoti it was a moment of madness.
Vadhuve vakurudzira vechidiki vose vabvezera kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dza2018 vachiti kuita izvi ndiko kuti vagokwanisa kuzviburitsa mumatambudziko avakatarisana nawo anosanganisira kushaya mabasa uye kutadza kuwana mari yekuenda mberi nedzidzo. Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navawalshman Ncube vabrighton Makunike vatsinhirawo kuti kuitwa kwemhemberero dzebhavhade ravamugabe kuratidza kushaya hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Vakurudzirawo vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota izvo vati zvinoita kuti vamugabe vabviswe pachigaro. Mutauriri wevechidiki vezanupf mudunhu rebulawayo muzvare Koleta Shoko vati vechidiki vanofanirwa kudzidza kubva kuna vamugabe vakatiwo vanhu vavafanirwa kufunga kuti mari yebhavhade ravamugabe inowanikwa nekumanikidza vanhu kuti vabhadhare.
Dear President vedu tinoita nemapledges nemadonations anobva kuwana aiziri mari yehurumende yatinobvisa musamba yehurumende. Dear President pane vanhu vane rudo na president wavo vanokutsikana nezvakanaka zvavakaitikwa na president yavo vakapiwa nyika vakapiwa mapras vakapiwa maplots vani vava kuti vatitende vanotitenda nezvakawanda zvavanotitira including kuti vadonetere president wavo vamwe vanotipa mombe vamwe vanotipa hufu vamwe vanotipa marice zvakasiyana siyana. Saka dear President vanhu vasaitora sekuti hanzi inotora mari yehurumende ino tinoita birthday nemapledges atinowana kubva kuvanhu vane rudo na president wavo.
Kunyange hazvo vemapato anopikisa vakatanga kuratidza kusafara kwavo pamusoro pemabiko ebhavhade ravamugabe sachigaro vevechidiki mubato rezanupf vakudzana ichipanga vave nenguva vachitaurira vatapi venhau kuti bato ravo harinei nezviri kutaurwa nevemapato anopikisa. Panyaya yekuitira bhavhade munzvimbo yakafira vanhu vakawanda munguva yegukura hundi vachipanga vakati nzvimbo iyi yakawirirana neutungamiri hwezanupf mudunhu rematebeland south iro rine masimba ekuronga bhavhade ravamugabe gore rino. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu zvichireva kuti pavatungamiri venyika dzose dzepasi rino ndivo vanyanya kukwegura. Asi vaMugabe vakazivisa panhepfenyuro yeZBC TV kuti havasi kuzosiya basa nekuti hapana anokwanisa kutungamira nyika mubato ravo uye ivo vanoti vachiri kuzvinzwa. Mashoko avaMugabe anotsinirawo zvakataurwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kuti kunyangwe vaMugabe vari chitunha vanokwanisa kuramba vachitungamira nyika.
Tichafilda Mugabe one day kana mwari akadesaida kuti Mugabe ifa tichafilda candidate re cops some cops riri pa ballot paper mukaona vanhu vakavhotera Mugabe ari cops ndirikutaurira just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei.
Munyori mukuru muzanupf youth league vakudza ichipanga vanotenderana nemashoko amai Mugabe aya.
VaMugabe vakaitwa pachigaro ichi nebato rezanupf ndiro batozve rinokwanisa kuti vaMugabe vachibve pachigaro kandi varamba varipo. Pari zvino bato rezanupf tiri kufara neutungamiri hwavaMugabe tati kumboti ngavarambe varipo.
Gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanotiwo vaMugabe mutungamiri ane ungwaru kunyange hazvo vave mukweguri.
Saka vazhinji vanotaura izvozvo kuti vakura dai vachizorora kusaziva nokuti dai vachigara navo pasi vanotoziva kuti pfungwa dzemurume uyu dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mashanu dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mana. Saka isu chatinowana pana vaMugabe ruzivo iwisdom yavanayo ndo yatinofanira kuti titore kwavari tichiendesa nyika kumberi. Saka vanoti vakura vaita sei asatambudzwa kutonzi baba vakura saka havasiri baba.
Ko kusasiya basa kwavaMugabe uku kunorevei chaizvo? Mupepeti mkuru webepa na ure Zimbabwe Independent, Vadumisani Muleya, vanoti nyaya yekufira muofisi, ndicho chagara chiri icho chido chava Mugabe.
Mugabe has always had the intention yokuti vagare vaite leader for life mupato rawo handiti. So kana vachiti hapana muwa anokwanisa kuita president, it's just confirmation ye thinking yavo yokuti we don't want anybody kuti aite successor. Ivo ndivo achaita successor of his own succession plan. Havadi madeputies avo, he always appointed madeputies vasingakwanisi kuti vavabatsire basa ravo, kuitira kuti he always the outstanding man pashow yavo.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo Henry dzinotyiwei. Vamuleya vatiwo zviri pachena kuti vamugabe vakura uye kutungamira nyika kunenge kwave kuvaremera.
Obviously havachakwanisi 93 havachaendi kuofisi kava, vanongoenda pacabinet chete musi weTuesday. Mukaenda Monday movacheka, Wednesday, Thursday, hamuvawani ikoko. Unonzi vari kustate house kana vari kumba kwavo, but basically at the end of the day havasi kushanda. And then kana ivo vachiti madeputies avo hagoni basa handiti, it means kuti Zimbabwe government haishandi. Ivo havasi kuita basa, madeputies acho are incompetent, hagoni basa. So ndiani ari kurana government yacho?
Muzvinafundo dzinotyivei vatenderanawo nemashoko aya vachiti kutungamira nyika kunoda munhu anenge achitemwa dzinobva ropa.
Basa rokutungamirira nyika ibasa rakaoma zvokuti kana munhu akapinda mubasa iroro aine chokwadi achishanda nesimba, hazvigoneki kuti munhu iyeye angagara pachigaro kwenguva yakarebesa. Otherwise munhu unotofaka. Munhu anenge achida kushanda achishandira nyika, simba rinodiwa ipapo nepfukwa nenguva yokuzviita, zvinotoda munhu wechidiki ane simba kuti aite izvozvo.
Kunyange hazvo vamugabe vakashora vamwe mubato ravo vachiti havaone paina angakwanise kutungamira, vakaratidza kuti vane chivimbo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezvavari kuita mubato.
Teererai zvakare mangwana apo tichange tichienderera mberi tichitarisa zvakadzama dambudziko riri muZANU PF panyaya yemunhu achatsiva vamugabe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remuSouth Africa ratonga richipikisa urongwa hwehurumende hwekuda kubuda mugungano redare repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Urongwa hwekubuda mudare riri muHague wanzi nhasi nedare iri huri kunze kwebumbiro remitemo nekuti paramende haina kunzwikwa pfungwa dzayo pasati paiswa chiziviso chekubuda mudare iri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushoropodza kuratidzira kwanga kuchiitika kuchipikisa urongwa hwavo hwekuparadza chirongwa cheutano chakaiswa nevaive mutungamiri weAmerica vaBarack Obama.
Mutungamiri wenyika yeSomalia mutsva atoreswa mikonasi pamabiko aavimbisa kuti achatanga kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyika yakaparadzwa nehondo, asi achitiwo izvi zvichatora makore akawanda. VaMuhammad Abdullah Muhammad vanonyanyozivikanwa saFarmajo vatora mhiko yekuva muhofisi muMogadishu vakatsigirwa nevatungamiri vedzimwe nyika nhatu pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vane chitsama kusanganisirawo mumiriri weAmerica muSomalia vaStephen Schwartz.
Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinonzi zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwevekunze mumusha weMamelodi uri muPretoria nezuro usiku. Kurwiswa uku kunotevera kuparadzwa kwemabhizimusi, dzimotokari pamwe nedzimba dzezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru zvekuNigeria kwakatanga mumusha weRosettenville uri muJohannesburg masvondo maviri adarika. Mukuru werimwe sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi, reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti kunyanga zvekurwiswa kwevanhu muJohannesburg kwakanyanya kunangana nezvizvarwa zvekuNigeria nezvekune dzimwe nyika dzekumusoro zvaipomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka pamwe nedzimwe mhosva. Kurwiswa kwakaitika nezuro usiku kumamelodi kwakanga kwakanangana nechero munhu asiri chizvarwa cheSouth Africa. Vagari vemuPretoria vanonzi vari kurongawo kufora nechishano svondo rino vachiratidzira vachiramba vanhu vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa. Asi zvinonzi mapurisa anyima mvumo vanhu ava kuti varatidzire kunyanga hazvo vari kunzi vati vachangoenderera mberi nekuratidzira. Muchikamu chedu chatinotarisa zvekuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi taita huru kurona Advocate Shumba pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa.
KuRosettenville zvone zvakatanga DA Democratic Alliance ichangohwina maelections zvikuru. Mayor womuJohannesburg anoiHerman Mashaba ahwina maelections achiti tinoda kutsvaira vanhu vese vari kukonzera zvese zvakashata zvinoenderana nokuvhuna mutemo muJohannesburg. Madeko kuMamelodi kuPretoria vanhu vakarohwa vakaputsigwa dzimba vamwe vaimanyisiwa. Asi izvi zvakaitika kuMamelodi madeko hazvichinei nokuti munhu unobva kuNigeria kana kuti unobva kupi. ZemuRosettenville ndo zvazva zvakananga nezvakawaitika kuPretoria West kunana Atteridgeville. Vava vakativo tiri kurova vanhu vanowisa madrugs muSouth Africa, vamwe vanokonzera chiteve muSouth Africa vachibva vati avazhinji vavo maNigerian. Saka ndopa vainyanya kusingati kutarisa dzimba dzavaiti ndidzo dzinoitirwa uori ihwohwo. Asi uko zvino zvasiyana zvokuMamelodi zvava kupinza nemaZimbabwe. Saka chatinongosiyira ndichocho chokuti zvikaramba zvakadaro zvava kutoreva kuti zvava kuinda kwese kwese kunzvimbo dzomuSouth Africa zvotidzorera zvakare kuna 2008.
Asi tiri kunzwa kuti iyo hurumende yeSouth Africa kana kuti mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti zvigarisane nevamwe murunyararo. Kana chiri chokwadi mungaona here zvichitambirwa nevari kuita mhirizhonga iyi?
President Zuma vakataura zvinhu zvakanaka zvakataugwawo zvichitsinigwa naminista vachiti ivo kana une mapepa kana usina hazvirevi kuti uri mupari wemhosva muSouth Africa. Saka vana veSouth Africa vanofanira kuzviziva zvese.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvakaparadzirwawo mabhizimusi kana midziyo?
Hapana information kana kuti ruzivo gwatava nago uko zvino pane maZimbabweans akadembwa. Asi kungoti maripoti atapiwa seatapiwa kubva kuMamelodi nhasi makuseni achiti vanhu vakarohwa madeko kwangu ii pane maZimbabweans ari munyaya yacho yokurohwa iye yakaitika madeko. Ndingatoshandisa mukana iwowo kuti ndikurudzire maZimbabweans kuti kana pane vanenge vahwa uchapupu hwakadaro vatibate panhamba dzangu 0846649798 kuitira kuti patinonopa uchapupu hwo kumaminista tinenge tichikwanisa kuvapa uchapupu hune umbowo husiri hwokuti tava kungoteerera kungoti makuhwa kwakati tirikuhwa kuti kwakaitika chakati. Zvinonetsa patinenge tava kugwisana nenhau idzi nokuti vanenge vachida umbowo hwakakwana.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunare neStudio 7.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza nhengo dzedare reparamende kuti hurumende ichapa Zimbabwe Electoral Commission mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora kuitira kuti itenge mishina yekunyoresa vavhoti. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly dzinosanganisira nhengo kubva kuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, vamunangagwa vati vakaona zvakakodzera kuti vabatsire ZEC nemari yekutenga mishina yeBVR. Vatiwo rubatsiro runobva kuUNDP runodiwa asi ruchashandiswa mune mamwe mabasa.
Kune zvimwe zvokuti sasamusha sehurumende tinofanirwa kumira kuti izvi ndezvedu, totsvaka mari topa independent board yoita zvayo. Imwe motsamwa kuti taitire izvozvo.
Vati mishina yeBVR ichashandiswa pamatanho ese musarudzo dza 2018. Asi mashoko avamunangagwa anosiyana neasachigaro weZEC amai Rita Makarau avo vakati mishina iyi ichashandiswa chete pakunyoresa vavhoti kwete pakuvhota chaiko. Asi vamurisizwi zai vabvunza vamunangagwa kuti sei hurumende yave kuramba kuti UNDP itenge mishina yeBVR asi iyo yakaita chisungo chekuti masangano akaita seEuropean Union achabatsira ZEC muzvirongwa zvakaita sekunyoresa vavhoti.
ZEC yakabatana neEuropean Union vakaisa an advert mumanyuzipepa ese kuti vakuprokiwa BVR. Hurumende ikazviona statement ikaitwa neZEC vakaita zvinhu zvitatu. Chokutanga kuadvertiser, chechipiri kuvhura matenda, chechitatu kuita shortlist vanhu. Vasvika pakushortlist vabvisa mamwe makambanis anga arimo. Hurumende ikati hatichadi manje kuti muchiita chiti paitite procurement. Munozviziva kuti sarudzo dzedu dzine gakava nekubirana birana. Chii chaita kuti hurumende ichiputsa ukama hwakakosha ihwanga hwavapo?
Vamunangagwa vati ZEC inotambira mari kubva kunze kwenyika kana yapiwa mvumo nehurumende uyewo pachitevedzwa mutemo unoona nezvekushanda kwekomisheni iyi.
Membava vanokangama kuti ZEC haina kugadzirwa nomutemo weUnited Nations kana weEU. ZEC yakagadzirwa nemutemo wenyika yeZimbabwe. ZEC is financed by government.
Imwe nhengo yedare iri vaAmos Chibaya vabvunzawo kuti hurumende iri kuitei nekuramwa mabasa kwavana chiremba. Vamunangagwa vati zvimwe zvichemo zvana chiremba zvakagadziriswa uye pane nhaurirano dzekugadzirisa zvichemo zvavo zvose. Asi vaPrince Dueko Svanda vemDCT vati hurumende haina hanya nekugadzirisa matambudziko ana chiremba nekuti vakuru vakuru pamwe nemakurukota ayo vanorapwa kuzvipatara zvekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengo dzeboka rakazvimirira re-Anti-Corruption Trust iro riri kurwisa uori munharaunda dzavanogara dzinoti mapasi ehurumende ndo ane uori hwakawanda munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachirondedzera matambudziko avanosangana navo mubasa ravo rekuedza kupedza uori munzvimbo dzavanobva, mufundisi Wilson naKanyanda Banda vekukwekwe vanoti nhengo dzavo dzakamboputsirwa midziyo yavo nevanhu vasingazivikanwe, izvo zvakaita kuti vamwe vadududze mubasa ravo.
Pakaputswa mota yadirector, vanhu vakabva vatanga kutya kuti we are now going to be chawani soma victims otava chisiwo chabatwawo. Saka ipapo vanhu vese vanga vakazvipira kuita zvevoluntary work corrupt vakabva vasiya. Saka vasiya kudaro vashoma ndo vakasara. So that was a challenge.
Vabhanda vanoti mapazi ehurumende akaita semapurisa ndivo vakambonetsa kushanda navo sezvo kuine uori hwakawanda. Vabhanda vanoti nekuburikidza nebasa ravo, mamwe mapurisa, vashandi vehurumende vekuzvitupa, vachuchusi nevatongi vekumatare edzimhosva, pamwe nevanopa maresinesi ekutyaira dzimotokari, vakaendeswa kunoshandira kune mamwe maguta nekuda kweuori.
Mapurisa ataishanda nawo vanga vasingadi kutiona orotifambe pamwe chete orotijikidzane. So vanga vasingadi nokuti ivo vari involved nenyaya yecorruption. Saka patakapa vakanzwa kuti kwane act mamembers ecorrupt, we became their targets. So that was another challenge.
Vatafadzwa Gambiza avo vakatorerwa mota yavo nevashandi vevehicle inspection department senzira yekuti vasaite basa ravo nemazvo mushure mekufumura uori hwaiitwa nebazi iri. Vanoti havasi kuzodzokera kumashure mubasa ravo rekufumura uori munyika.
Basa ndinofanira kuendera mberi chiriita, chinongodiwa kuvimbika chete chete.
Mukuru weact munyika vamunyaradzi Chaumba vanoti vakaona zvakakosha kusimbisa nhengo dzemunharaunda dzepasi sezvo kuri iko kune vanhu vakawanda uye kunoitwa uori hwakawanda mazuva ose.
Dambudziko guru reuori rinobata vanhu vakawanda vanova vanhu vari pasi pasi varombo. Saka takafunga kuti tikakwanisa kusimbisa ruzivo neunyanzvi hwokuziva kuti uori hwakamira sei kune vanhu vari pasi pasi, tinenge tatia chinhu chakanaka kuti vazive kuzvimirira vega. Vanenge vane simba rekukwanisa kunotaurirana nemapasi ehurumende anenge achikanganisa mararamiro avanenge vachiita zvichiburizika nenyaya dzeuori. Saka uori hwakanaka hunotangira pasi, hautangiri kumusoro.
Vanhu gumi nevashanu vakabva kunzvimbo dzinoti Harare, Mutare, Bedbridge, Blawayo neVictoria Falls vakadzidziswa kunodzidzisa vamwe nezveuori pamwe nekunorwisa uori vari munzvimbo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Arthur Chigoriwa.
Tinokukwadzisai vatereri muchirongwa chedu, pindai mudariro. Chetinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nhasi tine hurukuru nemuzvare Pel Mbazima. Wakadi hako Pel?
Ndiri pakadi zvako Chioneso.
Tiudze zvamuri kuita mukambani yenyu.
Chioneso, zvatiri kuita kuno kuHarare muZimbabwe ndezvekuti semadzimai echidiki tiri 11 takagara pasi tikaona kuti sevakadzi vechidiki mikana yekuti tiwane mari yekustata mabhizinesi kana kuti kuvamba mabhizinesi inonetsa kuti tiwane nemamiriro ezvinhu akaita munyika medu. Uyezve zvakakosha kuti tikwanise kuita mabhizinesi iwayo nekuti mudzimai akawana kuzvimirira anokwanisa kubatsira mhuri yake, anokwanisa kubatsira nharaunda yake yaanogara. Saka takaona kuti bheta titange chirongwa chinonzi sako pakunomirira savings and credit operators. Imomo chirongwa chinhu chinokwanisa kubatanidza mari dzedu semadzimai tichisevha kana kuti kuchengetedza, uyezve patinoda kutanga mabhizinesi tinotorawo mari imomo. Chirongwa ichi chinotibatsirawo futi kuti tiwane kudzidziswa pamusoro pekuti mabhizinesi anochengetwa sei, uyezve zvinotibatsirawo kuti tivewo nenguva yekuti tibatane semadzimai tichitaura nawo dzebhizinesi.
Muri kubatsira sei vanhu?
Isusu kuronga kwatakaita chirongwa chedu, saka tinoda kushanda nemadzimai. Saka pari zvino hatisi kuita edu zvekunyanyobetsera varume, although tinoshanda nevarume zvakanyanya mumatraining programs edu. Varume vanouya vachititrainawo, asi tinonyanyoda kutageta kubatsira madzimai nevana vasikana. Zvatiriita ndezvekuti tinotsvaga vanhu ivavo, kana tavawana tinovatraina kana kuvadzidzisa pamusoro pekuti mari dzinobatwa sei, kana munhu uine bhizinesi unori manager sei, kana uchida kutsvaga kuti wotengesera kupi unozviita sei, tinobatsirana panhau dzezidzo.
Avo vanga vari Pel Mbazima, ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa chedu pindai mudariro.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutamba mumakundano eZimbabwe National Army Charities Shield zvadzikiswa kusvika pazvina nemhaka yekushayikwa kwemari. Mutorerwe nhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe National Army vaDouglas Nyika Yaramba vanoti makambani anopa mari haana kuuya nerutsigiro rwakakwana zvekuti mari yavawana madhora zviuru makumi matanhatu chete, izvo zvisingakwane kuti zvikwata zvakawanda zvitambe mumakundano aya. Izvi vanyika yaramba vanoti zvavamanikidza kudzikisa zvikwata zviri kukwikwidza kubva pazvisere gore rapera kusvika pazvina. Capes United, Dynamos, FC Platinum neHighlanders izvo vakoka kuti zvitambe makwikwi egore rino. Gore rapera mukuru wemauto eZimbabwe National Army vaValerius Banda vakati vaitarisira kuti gore rino makundano aya achakura zvekuti vaive vane chinangwa chekuti zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League zvikwikwidze. Asi izvi zvaramba, vanyika yaramba vachiti vanoronga makundano aya zvichienderana nemari yavanenge vawana. Makundano aya ari kutanga svondo rino apo Capes United iri kusangana neDynamos National Sports Stadium. Panguva imwe cheteyo, Highlanders iri kubandana neFC Platinum kuBaba Field Stadium. Vanyika yaramba vazivisa zvekare kuti zvikwata zvichakundwa masemifinari hapana mari yavari kuwana mukukwikwidza kwavo. Pamusoro pezvo, mari ichapiwa chikwata chinokunda haisi kupamidzirwa kubva pazviuru gumi nezviviri zvemadhora izvo zvaivepo gore rapera. Chikwata chichakundwa mufainari chichawana zviuru zvisere zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezenophobia iri kuitika kuSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tibatei pa 001-202-465-0318.
Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri toksi yamina ntungamiri nkomo munau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi amabili lambili ngonhlolanja 2017 nguntungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Khathesi ama results emadebeleland atshengisela ukuthi there's a lot okumelele kwenziwa. Sesizathi abantwana abayenzi kuhle esikolo kodwa sibavalela phansi. Sikunazothi iexit sandi kudlula and for no reason sokuphonguvuka phathu phathu isikwazi ivale. Akulunganga khona ku NDA sicaphukile, we're not consulted as parents.
Ugatsha lwezemfundo luvala isikolo kobulawayo lasemathebeleland south okwamalanga amabili alandelayo ukuze kulungiselelwe idili lokuzalwa kukamongameli Mugabe.
Abe ngamhambisi kuma-traditional chiefs baye mgweba ahlawula imbuzi mhlawumbe. Nxa ebezithuthuka amakristu yithi amakristu akhona yithi abafundisi abamthumeze kithi sivula umbhalo sibone ukuthi ke singamgweba kanjani. Ngoba angiboni ukuthi umthetho wandaba waseZimbabwe wamacala ungena ngapha endabeni enjalo.
Abaningi basola uhulumende lamapholisa ngokuqhubeka evalele umfundisi Patrick Mugadza, yena owathi umongameli Mugabe uza kufa lo nyaka. Ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhubeke okuqhamuke eJohannesburg kweleSouth Africa sokumemetheke kwafika ePretoria. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemfundo namhla lulaye izikolo ezinye izikolo kobulawayo lasemathebeleland south ukuthi zivale okwamalanga amabili alandelayo ukuze amalunga ezanupf elungiselele umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Kubika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Abafundi bavela kukhefu laphakathi kwethemu oluqale ngolwesihlanu kuviki edlule lwaphela ngomvulo kuyona le iviki. Kusasa langolwesihlanu baya kukhefu njalo lokulungiselela idili likamongameli uRobert Gabriel Mugabe osokucasule iningi labazali. Iningi labazali lithi lokhu kuzaphazamisa umsebenzi wezemfundo ezweni wona uvele ubhekane lenhlupho ezithize ngenxa yezombusazwe kunye lokungahleleki kukamphathintambo uDokora, yena oseguqule ezemfundo ngendlela edida abafundi labazali. Umzali olomntwana ofunda eCoghlan Primary School, unkosikazi Nyembezi Ncube, uthi ukuvalwa kwezikolo lokhu kuyadanisa ngoba kusasa bezavuka bethi abafundi bemandebeleni abaphumeleli ezifundweni bona besiba lamakhefu mahlayana.
Mina ngibe lokudana umntana wami khona efika endlini uyifonela entshela ukuthi kuthiwa esikolo benganjani bengabuyi, batshela ukuthi balungiselela umdlalo idili likabani likakhulu ubani umgabe. Ngizibuza ukuthi khathesi ama results emadebeleland atshengisela ukuthi there's a lot okumelele kwenziwa. Sesizathi abantwana abayenzi kuhle esikolo kodwa sibavalela phandle. Sikunazothi iexit sandi kudlula and for no reason sokuphonguvuka phathu phathu isikwazi ivale. Akulunganga khona ku NDA sicaphukile, we're not consulted as parents. Vele sizondile sizondile.
Usenator weMatobo unkosikazi Sithembile Mlotshwa laye uthi siyadanisa isinqumo sokumisa abafundi ukuthi bengayi esikolo.
Izikolo kukhona lokho kuthiwa iSTEM. iSTEM okuthiwa salontshwa nguye upresident. Sikhangela abantwana kususela ama-districtini wonke abapasileyo ama-science subjects. Kanti ematopo kuveleka kula ma-teacher angkhona, leyo science yakhona efunakalayo, leyo metse yangkhona efunakalayo. Nxa ezikolweni lezi kungala physics, kungala chemistry, kungala metz, angiyazi ukuthi kati pho i-science le eza kuyangenisa abantwana ukuthi bangene labo ku-STEM leyo izavelanga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ibandla lezano PF selidelela njalo abazali bengahambisi abafundi kudili ngoba lezulu liyana bayabuya sebegula kuvele kungela maphilisi ezibhedlela.
Sithi izikolo kazikhiphi imali. Siyakwazi abantwana abaningi babhadala nzima izikolo, babhadalelwa ngabazali abalahlekelwe yimisebenzi ngenxa yakhe nomgaqo. So ukuthi ebesesithi bona laba abantu abaye bedinge imali nzima ukuthi bebhadale izikolo, izikolo zokuze zicontribute imali yokuthi eye ku-birthday yakhe, mbona ngazathi kunxele.
Umbalisi wesinye sezikolo owale ukukhuluma ibizo lesikolo sakhe, umnumzana Mbonisi Moyo, uthe ngempela batsheliwe ngumphathisikolo ukuba bengezi esikolo kodwa balungiselele ukuya edilini ngomgqibelo, ethi yena kalaso isikhathi sokudlalisa ngoba engaholi njalo ehola imali ephansi uma kuqathaniswa le mali yekhekhe elilodwa eliyadliwa edilini. Obambele uProvincial Education Director unkosikazi Olika Khaira uthe ngempela abafundi bavalile izikolo belungiselela idili likamongameli, ethi ngeke akhuluma okunenyi usemhlanganweni. Ngomgqibelo umongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa esenelisa iminyaka engamachumi ayisitshiyangalonye lantathu 93 eRaps eMatobo, noma nje iningi lisithi akuqakathekanga uma kuqathaniswa lesimo esibhekane lelizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Indiza mchina zebutho namhla ziqhubeke ngokuhlenga izakhamizi zecholocho ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula elinenge mpela viki zizihambisa endaweni eziphakemeyo esigabeni sakwaSpepa. Umeli wecholocho North edalele ePhalamende umnumzana Jonathan Moyo uthi izolo besokuhlengwe abantu abedlula amakhulu amahlanu. Izulu leli libangele umonakalo omkhulu njalo lapho elingakhukhulanga khona izindlu lokhe ligcwele ezindlini lemizini. Sixoxele sakhamuzi seCholocho kotamuhla umnumzana Sigwazi Ndlovu, yena ochasisa umumo osesigabeni sakhe.
Lathi sikhona apha sibili, mina ngikhona apha ekhaya lami lapha. Ugwayi ngikhangele nje ahambula phana, but kodwa kimi ngapha ukansile akufani, umumo wakithi awufani lalo ongapha emalayinini lawa angapha asethethwe ngama-helicopter. Owethu ungcono, kodwa lathi sesidakele sibe ukuthi amanzi abo akuthiwa umfula loko awentanga namhlanje abathiwa lokhu kugcwele. Hhayi, lathi ukuthi besizangena kwalowo mumo, kodwa kwakathethi thina hhayi umumo wangikhona awulokho kudili kumuzi oyi-one. Amanzi abuye evele esifuleni lesethi siphambi kwethu ngapha ngase siya kwesiphepha okuthiwa ngunzombane. Sesehluleke ukuthi singenise amanzi ngaphi emfule kugwayi, sasesiwakhafula amanzi sesiwaletha ngapha emizini yethu. So umuzi wokuqala ngale nguye umuntu ofike wangenelwa ngamanzi kuhlanga kuyakusa kuyizolo ti wadilikelwa izindlu. Then eminye imizi kade sisondela, sethi sisondela amanzi, then hhayi wangantu wasesenja ugwayi.
Izulu lona liyaqhubeka yini lisina?
Ya, izolo ebusuku linile kakhulu, hhayi linile izolo ebusuku. Ngoba ngibona abantu balinyile i-one hour yonke lokhu lesizwe.
Emzini wakho khona kunjani, akugcwalanga amanzi?
Hayi, mina ngingathi angisendaweni engathi ayiphezulutanyana mbijana, hhayi akugcwalanga sibi ngiyabe ngiqamba amanzi.
Laba abahlengiweyo balethwa duzane lakini khona ngapho, ubona bakusimo bani, suke wababona?
Iye, la lapha sile line siyakhelane layo kuthiwa imbanyana ngike ngafonelana lo bhuti wami khona phana esithi yena izindlu zakhe ezimbili eziphakathi kwamanzi so kutho ukuthi bahambile nje bathwelele ukuze nibakwesiphephe ematendeni
zithini ezinye izakhamizi khona ngapho ngengozi engaka le
lokho esikhangile nje kuphela ukuthi hhayi besikhangele ukuthi nxa ukuthi kusala lathi kutho ukuthi besizasuka besizabafonela bebuye bezosithwala manje hhayi okunganeno sile inkomo asikuthi yale ngiqamba amanga nxa sithi siyabe kusiya phambili.
Umnumzana Sikwazi Ndlovu isakhamuzi seTsholotsho kotamuhla. Amagqwetha amela umfundisi Patrick Mugadza athi ayehluleka ukukhweza isicelo sokuthi ekhululwe edale le High Court ngoba abatshutshisi besithi amaphepha kaMugadza kabasawaboni. Kubika uMavis Gama.
Umfundisi Mugadza ubotshwe ngemva kokuprofita ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzotshona mhlaka 17 Mfumfu lonyaka. Lokhu kwenza kwedale kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ye-Christian Voice Zimbabwe Trust bethi asikho isizathu sokube lokhe evalelwe umfundisi Mugadza kulilungelo lakhe ukutsho umbono wakhe phansi kwesisekelo sombuso. Umqondisi we-Christian Voices Zimbabwe Trust umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi akula sizathu sokube lokhe bemgcinile uMugadza esalelwa ukuhlawula imali yesibambiso sebail.
Nxa kuyikuthi wathuka usiko bakhona inkokheli zosiko ama-traditional chiefs indaba engamhambisi kuma-traditional chiefs bayemgweba ahlawula imbuzi mhlawumbe nxa ebezithuthuka amakristu yithi amakristu akhona yithi abafundisi abamthumezeke kithi bene sivula umbhalo sibona ukuthi ke singamgweba kanjani ngoba angiboni ukuthi umthetho wandaba waseZimbabwe wamacala ungena ngapi endabeni enjalo ngoba akula amboni ukuthi sikhona isisekelo somthetho esisekela i-charge abamnikeza yona yokuthi uthuke amaKristu kumbe usiko lwesintu seZimbabwe.
Uzenda uthi kungani uhulumende engalindi lelo langa lize lifike elabethwa nguMugadza anduba ambeke icala.
Ngoba nxa ngifunda kahle kahle ke uthi yena kachonga ukuthi nguye ozabulala umuntu kodwa umlimi umtshelile mhlawumbe nxa umlimi emtshelile thina similelene umlimi umtshelile ukuthi ke kuzakwenzakala na ngoba nje isithunywa so asimeleleni ke ilanga lakhona bese sigweba yena umlimi wakhona umtshelile mhlawumbe sibuza uMugadza ukuthi umlimi umtshelile nguphi uMugadza ngumfundisi njengokwazi kwami so nxa ngumlimi esimkhonzayo sonke uMugadza akalacala siyabe simele siye kumlimi yena ngokwakhe siye mjothi why watshela uMugadza into efana nayo naleyo ngoba ezinye izinto zesiprofita ezinye izinto ezibiswa ngumlimi ziyahlupha ukuthi uziqathanise ngebhayibhili ngoba mhlawumbe watshelwa khonapho khonapho ungabhalwanga ebhayibhilini yikukubona kwami.
Umiswe phambi kwedale likamantshi Barbara Chimboza onqume ukuba aqhubeke evalelwe lwadluliselwa phambili udaba lwakhe kusengezelelwa ukuba abatshutshisi bethe kabakalungeli ukuba liqale ukuthethwa icala lakhe. Amagqwetha amela uMugadza atshengisa ukukhathazeka ngokwenza kwabatshutshisi asebesithi basafuna ukuluphenya lolu daba amapholisa wona etshele idale ukuba sebelabo bonke obufakazi phezu kodaba lolu. Umelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abalisa uMnumzana Gift Mthisi, uJeremiah Bhamu lo-Obeyi Shaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ulive Talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iAmnesty International esigabeni sangempumalanga eAfrika ithi kulokuphulwa kwamalungelo oluntu okuphindwe kabili kulomhlubulo. Kulamazwe alithumi lanye abikwa ekhokhela kulolu daba agoqela ele Ethiopia, iBurundi, iEritrea, ele Kenya, ele South Sudan, iTanzania lamanye. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed osanda kethwa ukukhokhela ele Somalia ufungiswe lamhlanje ukuqalisa umsebenzi. Umkhosi wokufungiswa kwakhe ubuthanise inkulungwane lenkulungwane zenkokheli yamazwe omhlaba okugoqela umeli weMelika kwele Somalia. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Emizameni yokuvikela ilungelo likaZulu, abasungula isizwe seMelika bafaka esisekelweni sombuso iziqa ezilithumi. Ezintathu zingezamalungelo, lezi sikhombisa ezivikela umthetho. Iziqa lezi zazaziwa ngokuthi ngama Bill of Rights. Esesine sikhangela ngemininingwane kaZulu. Sithi sona ilungelo likaZulu lokuba lokuthula ezindlini zabo, lokukhululeka kwamaphephandaba, lelungelo lokungagudulwa mahlayana, lokuthi ilungelo lokuphumputhwa kumele lingephulwa zincwadi zomthethwandaba. Ukugudulwa kwezindlu ngabomthetho kwakuyinsika yabasungula isisekelo sombuso. Lokhu kusobala kumbhalo kamnumzana James Otis Jr., igqwetha lasedolobheni leMassachusetts, owakufaka sobala emthethwandaba ukuthi incwadi zokugudula ezindlini kudingwa abathenga impahla okungekho emthethweni kwakungekho emthethweni. U-Otis kaphumelelanga kudaba lolu, kodwa impikiso yakhe yayikhaliphile okokuthi ababumba isekelo selizwe bayikhwabitha bayisebenzisa. Ngalokho ukuphumputhwa ngamapholisa kumbe ukubotshwa kumele kube lesizathu esisobala, njalo kube lencwadi yemthethwandaba.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhamuke elokitshini leJohannesburg kwele South Africa sokumemetheke kwafika emalokitshini edolobho lePretoria lapho okutshiswe khona izimota lezinye izindlu. Lokhu sokwenze uhulumende weNigeria wakhuthaza inhlanganiso ye-African Union ukuthi ingenele lokhu kuhlaselwa kungakamemetheki ilizwe lonke. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuqhamuke ukuhlasela kwabakwamanye amazwe elokishini leRosettenville eJohannesburg, lapho kutshiswe khona izindlu zabakwamanye amazwe ezilithumi lambili, ukuhlasela lokhu sekumemethekele esigodlweni sePretoria. Izizalwane zakwele South Africa zitshise izindlu ezimbili zabakwamanye amazwe ePretoria lezimota ebesendaweni yokuzilungisa ezingamachumi amathathu. Abakwele South Africa bethesa bakwamanye amazwe ikakhulu izalwane zakwele Nigeria umlando wokuthengisa izidakamizwa kanye lezocansi. Kubuye njalo kwaqhamuka udlakela elokishini le-Atteridgeville entshonalanga edolobho lePretoria, kwagqekezwa izitolo zakwabanye amazwe ezingamachumi amathathu, kwahlukunyezwa lokutshaywa kwabanini bazo. Lokhu sekutshiye abakwamanye amazwe bedidibele. Kulezi nkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala emalokishini edolobheni lePretoria, kugoqela i-Atteridgeville, iSoshanguve, iMarabastand, iMamelodi lamanye. isizalwane sakwele Nigeria umnumzana Oke Ochuku uthi kusegcekene ukuthi injongo yokuhlaselwa kwabo ngiyokuxotshwa kwaba kwamanye amazwe kuleli hatshi lokho okukhulunywayo okwezidakamizwa.
Bafike lapha batshisa imota ezidlula amachumi amathathu ebesizilungisa. Asikwazi ukuthi uhlupho yini. Basilwisa bathi abakwabanye amazwe abahambe kodwa asikwazi ukuthi isizathu kuyini.
Lokhu sekwenze uhulumende wakwele Nigeria akhuthaze inhlanganiso ye-African Union ukuthi isukumele lolu daba kungakafi muntu njalo lokuhlasela lokhu kungakamemetheki izwe lonke. Embikweni wethulwe ngumnumzana Abike Abiri Erewa, isiphathamandla e-ofisini kamongameli we-Nigeria, uthi i-AU kufanele ingenele ngokuphangisa. Obona ngezokuphepha uhulumende we-Gauteng unkosikazi Sizakele Nkosi Malobane uthi loba nje kungaba liqiniso ukuthi kulaba kwamanye amazwe abenza imikhuba engalunganga, kakusilo qiniso ukuthi abakho abakwele South Africa abalesandla esenzweni esifanayo.
Abanini balezi izindlu ezihlala abakwamanye amazwe laba izizalwane zakule South Africa? Kodwa ngenxa yokuthi bathola imali yomthelo wendlu, bayabayekela abakwamanye amazwe laba bethengisa izidakamizwa lezo. Lokho kusho ukuthi labo bayingxenye yokuganga lokho.
Le yinto egcizelelwa isikhulumeli samapholisa esabelweni seGauteng unkosikazi Mathapelo Peter, yena othi ebantwini ababotshelwa ukusebenzisa lokuthengisa izidakamizwa, bonke abakwele South Africa laba kwamanye amazwe bayathinteka.
Elokishini laseRosettenville kuphela kusukela kumnyaka opheleyo sesibophe abalezidakamizwa abedlula amakhulu amabili. Iningi lalabo abantu ke bekuyizalwane zakule South Africa, ngakho kasazi ukuthi kuliqiniso elingakanani ukuthi abathengisa izidakamizwa izizalwane zakule Nigeria.
Ngusenjalo izakamize lokushini leMamelodi ePretoria sezihlele ukutshengisela ngolwesihlanu zisola kugcwala kwabakwamanye amazwe kwele South Africa, ikakhulu labo abasolwa ngokwenza okungalunganga. Le yinto esibangela ukuthi ezinye izizalwane zakwamanye amazwe eziselokishini leMamelodi zibaleke kuleyo ndawo ngokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngesikhathi sokutshengisela lokhu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ebona ngemichina yakulezi insuku iTechFest iqoqa umbukiso wensuku ezinhlanu oqala mhla ka 28 kobulawayo kulinyanga. Lo mbukiso ujonge ukulethela izakhamizi zakobulawayo imfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwemichina le ukuzithuthukisa ukuze kuguqulwe ukusebenza kwabakubhizimusi hatshi eZimbabwe kuphela kodwa ezwekazi lonke le-Afrika. UMike Wobe we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-TechFest unkosikazi Tatenda Mapfumo.
I-TechFest uzabe ungumhlangano oyenzwa in the course of 5 days and uzabe usenzwa endaweni ezitshiyeneyo, and i-TechFest is mainly ukuthi sithokozele technologies and innovations ayenzwa ngabantu abakubulawayo mostly and Zimbabwe in extension.
Kulolu hlelo lizobe lixoxisana mayelana ngemishini enjani?
Kobulawayo kulabantu who are already working on certain innovations bezama ukusolve ama problems that the communities are facing. So wona lawa ama innovations lama products akhona yiwo sebe siwa showcase, and also abantu bazabe bexoxa about how to move, how to accelerate their businesses.
Bengicela unginikeze isiluleko.
Okay, we have startup like Washen, encedisa abantu people who, with their laundry services, and then kule inye startup okuthiwa iFoodie, which is an online on demand meal delivery service.
Nizobe nikwamukela abantu abakumsebenzi enjani?
iTechFest kuzabe the attendees or the participants bazabe be include ama entrepreneurs hackers, startup founders, and also we'll be bringing in industry leaders, ama policy makers from both the private and public sector. Then also kuzabe kulama investors, lama financiers to help ama entrepreneurs abazabe befuna uncedo either olwemali kumbe olwe advice.
Laba bafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo bangawuthola ngapi?
Bengahamba ku www.techfest.co.zw and then bengafona ku 0731 222 222 or 0731 222 225. The email address is at techfest@techvillage.org.zw.
Utatenda mapfumo ngowe nhlanganiso ye Techfest ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje ikusaza lomdlalo okuntshenza ikhanya ilikhanya lihle kakhulu nxa kukhangelwa indlela iqembu leZimbabwe eliqhube ngayo kumncintiswano weCana Zone 4 osanda kwedlula. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe emncintiswaneni weCana Zone 4 libuthelele imiklomelo efika phose iminkulungwane ezintathu 2,958.50, kuthi eZambia lona libuthelele imiklomelo ephezu kwenkulungwane ezimbili 2,295.50, ikanti eleSouth Africa lona lithole imiklomelo efika phose iminkulungwane ezimbili 1,939. Loba kunjalo iqembu leSouth Africa yilo eliqede elihlezi phezu kwengalane yemendulo ngemva kokuba abadlali balo bethole imendulo zegolide ezingamashumi amane lantathu 43, ezombala wesiliva ezingamashumi amabili lesithupha 26, ukuthi ezombala wethusi zibe lichumi 10. Kundawo yesibili engalaneni yemendulo kule qembu leZimbabwe lona elithole imendulo zegolide ezingamashumi amabili lantathu ezesiliva ezingamashumi amathathu lesikhombisa, kuthi ezombala wethusi iqembu leZimbabwe lithole ezingamashumi amathathu lathoba munembili. Ekhuluma lentatheli ekufikeni emaphethelweni kwemidlalo yeCana Zone 4, umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokudlala elikwenzileyo.
These results are very good for Team Zimbabwe.
Ama-results lawa mahle kakhulu sikhangele ilizwe leZimbabwe. Benze kuhle kakhulu lokhu saba yingxenye yeCana. Mina njengomphathintambo obona ngezemidlalo umsebenzi wenziwe ngalaba bantwana ungijabulise kakhulu.
Omunye wabadlali abadlale indima enkulu yokuphumeleleni kweqembu leZimbabwe nguntombazana osakhulayo uRobin Lee, yena othole imendulo zegolide ezinhlanu.
I really enjoy having my name there.
Kuyangithokozisa kakhulu nxa igama lami liphakanyiswa, njalo ngilethemba lokuba laba abancane kulambaza khuthazeka nxa bebona ngiqhuba kuhle njengoba lami ngikhuthazeka nxa ngibukele uCasty Coventry.
URobin Lee uhlala elizweni leAustralia, njalo uthi ngaphandle kokubhukutsha ufuna ukuqala izifundo ezokuba ngumongikazi. Kucelela abafana, omunye wabadlali abaqhube kuhle nguLiam O'Hara, yena othole imendulo zegolide yezine, njalo othi ukhuthazwe kakhulu ukubhukutsha phambi kwabasekeli bakhe njengoba esehlala elizweni leSouth Africa.
It's really nice to
bekubuhle ukuthi ngibhukutshe ngisekhaya ekulabasekeli abaningi, njalo kutshintshe kakhulu ngoba kungenze njalo kwangikhuthaza ekubhukutsheni kwami.
Ilizwe leMauritius liphutshelise endaweni yesine engalaneni yemendulo, kuthi eleKenya belikwindawo yesihlanu. Kundawo yesithupha kulelizwe laseBotswana kuthi endaweni yesikhombisa kule qembu leMozambique. Iqembu elimela ilizwe leNamibia liphutshele kwindawo yethoba mnembili, njalo ngaphansi kwalo kule qembu laseUganda eliqedele kwindawo yethoba mnomunye. Endaweni yechumi kutholakala ilizwe leMalawi kuthi ngaphansi kwalo kule qembu elimela ilizwe leSeychelles elisendaweni yechumi lanye. Iqembu elimela ilizwe leAngola liqede lisendaweni yechumi lambili, kuthi iqembu eliphutshe lisemsileni wengalane ngeleTanzania. Ngomnyaka ozayo limidlalo izaqoqwa lilizwe leMalawi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo luvala ezinye izikolo koBulawayo laseMathebeleleni South okwamalanga amabili alandelayo ukuze amalunga eZANU-PF elungiselele umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Abaningi basola uhulumende kanye lamapolisa ngokuqhubeka bevalele umfundisi Patrick Mugadza, yena oyetheswa icala lokuthi uMgabe uza kufa lonyaka. Indizamchina zebutho namhla ziqhubeke zihlenga izakhamizi zetsholotsho ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula ngempela viki. Kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo umuntungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.